Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 28 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chikoro ichi chakatanga mugore 1956 kunyange zvazvo maemeralds akambopera, asi chakaramba chinda mberi chiproducer very good results. But jangwara wako ndirokuti zvichitevera kudiscover kwelithium, chikoro ichi chava parumana nzombe.
Chikoro cheSanda Wana Primary School kumberengwa chinonzi chave kuvhiringwa nevanocherera chicherwa chelithium.
Zimbabwe iyi yakauya nehondo. Hondo yairwirwa kunzi vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda. Naizvozvo asi uno hazvigoni kuti vanhu vashomanene vosarudza ivo kuti aiwa kwete uye hakwanisi.
Nhasi dare reSupreme Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavasevhi yakasvikuwere avo vanoda kukwidza musarudzo mwedzi unouya. Russia inoimbisa kupa chikafu pachena kudzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu pachikoro cheSanda Wana Primary School kumberengwa, vachiti kambani inochera chicherwa chelithium munzvimbo iyi nevashandi vayo vari kukanganisa vadzidzisi nevadzidzi. Svondo rapera, rimwezve sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakazivisawo kunyunyuta kwaro pamusoro pekuvhiringwa nevezvematongerwo enyika kuri kuitwa vana vechikoro nevadzidzisi vachiendeswa kumisangano yezvematongerwo enyika. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwavira Zhou, vanoti vashandi vave kushandisa zvimbuzi zvevana vechikoro ukuwo vachiunganidzira matombo avo munhandare dzemitambo zvekuti vana havasisina pekuitira mitambo yakaita senhabvu kana kuti netball.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe hatisi kufara nezviri kuitika kuchikoro cheSanda Wana Primary School chinova chiri kumberengwa. Chikoro ichi chakatanga mugore 1956 kunyange zvazvo maemeralds akambopera, asi chakaramba chinda mberi chiproducer very good results. But jangwara wako ndirokuti zvichitevera kudiscover kwelithium, chikoro ichi chava parumana nzombe. Mamwe matoireti apachikoro ayapa kana kuti epaSanda wananga asingachishandi, akasara achishande pachikoro chete. Saka vanhu vakugara shandisa matoireti aya vakawandisa zvikuru. Matrucks ari kutora lithium mumwezha range achiisa 30 meters from the school card muschool ground. Zvinoreva kuti noise iri ipapo, mafumes anobva kumotikari dziri kufamba, dust zvanyanyisa zvichikonzera noise and pollution inobva kudust. Mablasting anenge achiitwa kuchitorwa lithium mumwezha range akanyanya. Zvekare vashandi vari formal vekuimba vaakushandisawo matoilet ayo akagadzirirwa vana vashoma zvikuru kwazvo.
Vakuru vechikoro pane zvavari kuita here pamusoro penyaya iyi, Dr. Joe?
Vakuru vechikoro havakwanisi kuti vamise vashandi vekuvimba avo vakushandisawo matoilet. Saka zvatiri kutaura kudai nezvekuti dust riri kupinda nepamahwindo, dust riri kunaya, vana maticha vanodzokera kumba vari vanhu vakazara dust. zvisingatarisiki maziso achinetsa vana vachitonetseka nemaziso vamwe vachinetsekawo nezvirwere zvakawanda matoilets vana vadiki vasingachikwanisi kushandisa nokuti akushandisa navanhu vakuru uye anenge akasviba zvikuru kwazvo
vanomirira bazi rezvedzidzo nevakuru vemunharaunda iyi vakatadza kugadzirisa nyaya iyi here
takambozama kuyambira uyezve kurayira vepachikoro ipapo uyezve masangano edu at district level and provincial level vakazama kumbonyora tsamba kuministry officials asi hapana chauviri chatichabuda
hurumende yakaudzwa here pamusoro pedambudziko iri hapana nzira yekugadzirisa nyaya iyi here Dr. Joe
chasara chete ndechokuti tinyore tsamba kuna permanent secretary weeducation naminister weeducation tichikumbira kuti vatumire timu imbonoonawo zviri kuitika kusandawana nokuti hazvigutsi mukombe chatinofunga ndechokuti pachikoro environment yokudzidza uyezve yekudzidzisa asi pasandawana hapasisina proper environment ingapa kuti vana vadzidze nemhaka yedust nemhaka yenoise nemhaka yevashandi vakawanda vakushandisa mumatoilet anoshandiswa nevana saka pane njodzi pachirungu vanoti vana kana kuti chikoro is sitting on a time bomb tinofunga kuti zvakadaro hazvana zvinge zvichiitika
chii chanokonzera kuti mutaure zvamataura izvi Dr. Joe
takamboona kukwekwe vana vechikoro vachizodonhera muchikoro nokuti tanga tanguri taudza ministry kuti pasi pefoundation pari kucherwa nematis naminers asi vasina kutirimuka naizvozvo tinofunga kuti apa pasandawana pakuda kuti ministry itirimuke zvichida ingenje vari kutora lithium kana upfumi hwomuberengwa vavake aboarding school an art of a boarding school nearby pari appropriate and convenient for learning and teaching apa pasandawana hapachaiti pasandawana uyezve pavawo nevanhu vakawanda vanenge vachiuya vari informal in terms of mining activity vana vachimwawo zvikirango nekusvuta zvinodhaka saka pakuda kuti patsvagwe nzvimbo yakanaka pada iri boarding school avawo vanomaina vachiita corporate social development vovakawo chikoro chakanaka maemerals aka pera pasina benefita lithium namamwe maemerals avakubuda kumwe pasiri pasandawana paimbomainewa ngazvibatsirewo kuvakwa kwechikoro chakanaka chingabatsirawo vagari vomuberengwa
ivo vabereki vomunharaunda iyi vanotii pamusoro penyaya iyi
vabereki vakazama kumbopindira asi vari kumaina lithium vane masimba makuru uyezve vanowirira navakuru
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tabata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro vakati tivape zita rechikoro ichi vagotarisa nyaya iyi Nasi dare guru re Supreme Court richapa mutongo waro munyaya yakasvitswa kudare iri navasevhi yakasukuwere avo vari kurambidzwa kukupidza musarudzo dzemwedzi unouya hurumende ichiti vakasukuwere vakagara kunze kwenyika kwemwedzi gumi nemisere naizvozvo havana kodzero yekukwidza musarudzo idzi gweta ravakasukuwere muzvare Jackie Sande vanoti zviri kuda kuitwa izvi hazvienderani nebumbiro remutemo vachiti Zimbabwe yakarwira hondo yorusununguko kuti vanhu vakwanise kusarudza wavanoda kuti avatungamirire
isusu mudare guru ratakanga tichinzwika nhasi tirikutarisira kuti tiwane mutongo uchaita kuti kana kuti murawo unoita kuti vakasukuwere vatendegwe kukwikwidza musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika yezimbabwe inyaya yekuti zvakaitwa nedare riripasi rehigh court zvazvisina kukodzera nekuti uyo akakwidza nyaya yake kumatare haana kunge ataura kuti chii chaanotsigira nacho kutati wakasukiri avamo munu mnika kumwezino kwana kuita 18.
Chikuru cha mnotarisira nasi kubakudarere Supreme Court nde chipi.
Darere pamsoro risendeke parutivi shakatungwa ishi ne darere ekuti wakasukiri wotendezwa kukwikwiza kuti msarudze kutsvaga mutungamiri wenyika.
Ko kana zvikasafamba nenzira ya mnotarisira muchatora danho ripi amaisande?
Zvitsavo kana zvikasaitika saizvozvo isu tisaramba tichingorwira kodzero kwete yavakasukwere chete asi kuti yemwana umwe noumwe weZimbabwe yekuti asarudze mutungamiri waanoda tisaramba tichikwikwidza kusvika tawana mhinduro nekuti Zimbabwe iyi yakauya nehondo. Hondo yairwirwa kunzi vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda. Naizvozvo nhasi uno hazvigonika kuti vanhu vashomanene vosarudza ivo kuti aiwa kwete uye hakwanisi. Aiwa izvozvo totasoti tinoramba tichienda mberi tichirwisa kuti vanhu vatenderwe kusarudza mutungamiriri wavanoda sekutaurwa kwazvakaita mubumbiro remutemo.
Avo vanga vari mutauriri uyezve vari gweta rava Save Yakasukwere Muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezuro vakataura mumusangano wevatungamiri venyika dzekuAfrica weAfrica Russia Summit vakavimbisa kuti vachapa chikafu pachena chezvirimwa chinosvika matani zvikuru makumi mashanu kune dzimwe nyika dziri kuda rubatsiro dzakaita seBurkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana kuti tinzwe maonero avo.
Dzekutanga vaZininga tinotinetsa pane zvapiwa nyika idzi dzeAfrica neRussia 50,000 tons dziri kunzi ndedzegrain ndechekuti pane nyika dzatodomwa mazita adzo. Panzi Burkina Faso, panzi Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea. Sei nyika idzodzo dzadomwa. Zimbabwe sei iripo. Hatisisu here takaudzwa manje manje apa zuro uno nehurumende yavamunangagwa kuti Zimbabwe yakakohwa zvinototyisa zvekuti tiri kutoshaya kuti witi gorosi chibage tochiisa pai matura eZimbabwe asi kutokwana zvekuti chimwe chiri kuda kutotengesa kune dzimwe nyika asi toiswa panyika nhanhatu dzataurwa idzi kubva panyika dzese dzemuAfrica 54-55 kana ndisikakanganisi dzese dzimwe hadzina kudomwa asi Zimbabwe yadomwa kuti ichapuwo iri kubatsirwa nechikafu sei.
Muri kutaridza kuti mabatikana chaizvo vambofana, chii chiri kukunetsa ichikurukuru panyaya iyi?
Tiri kunyeperwa here nehurumende yedu kuti Zimbabwe yakakohwa pakuru, yatove food insecure, hapana chafa nenzara, kana nanhasi tichirungobatsirwa nechikafu. Ende apa akasi kekutanga mwedzi wapfuura China, hurumende yeChina yakabatsira futi Zimbabwe negorosi nechibage matani akawandisisa. Sei Zimbabwe ichiri kupuhwa rubatsiro rwechikafu asi hurumende yedu ichitiudza kuti tine maguta ega ega?
Hakusiriko kubatsirana here kwekudyidzana nedzimwe nyika kwatinonzwa kuchigaro taurwa uku? Mutungamiri wenyika vamunangagwa vanotonzi vakapiwawo chipo chechikopokopo navaPutin ikoko.
Helikopta iri kupiwa Mnangagwa ndei? Ushamwari hwacho hwakanyanyomira sei? Nazuroyo zvakare vamunangagwa nehurumende yavo vakatenga presidential jet yakaburitsa iyo $54 million. Presidential jet vanayo vamunangagwa vakatengerwa, saka iri kuita basa rehelikopta yaiyeyi
ya hukunzi wari kupuwa ushamwari tizijika zakate mruwa jirangusho ufumi saka gati bazirane kubatira sei kwa wari kuita chii chiri kuitika huku
mochi tikudini pa msorope ukama uru kutari zwanyika pakatipe Russia ne Zimbabwe tichii tari sa rose jiri kuitika isu
inise kuna kwa mde uche kutiva Putin vari kutenga vanhu ava tine vatungamiriri dzihurumende vakutoonekwa muAfrica kuti aya zvingowo zvimapapeti kana zvimastudhi zvinongoshandiswa neRussia ndo zviri kuitwa basa rekutengwa nezvinhu zvakadai tengwa nechibage asi tichibhoti tine chibage chakawandisa kana witi yakawandisa gorosi kutengwa nehelicopter asi panapa takaburitsirwa $54 million dzaikwanisa kubatsira zvipatara zvedu zvikoro zvedu kuyana mushonga kuwana mishini asi yakapedzerwa kutenga helicopter ya ndege yakanaka ya president kuhelicopter yava kupiwa ndei nezuro apa futi akatenga mamwe mahelicopter kubva kuRussia ikoko anodhura zvisingaiti zvisinzi mahelicopter yada kuzoshandiswa semaambulance asi nanhasi hatisi kutomboona kushanda kwawo saka tiri kuona kuti apa pari kutotengwa mutungamiriri wenyika tichazodzwa mamwe madhiri anenge akubuda ipapo kubva kuti Zimbabwe yaita madhiri neRussia yekutenga zvimwe zvinhu zvichangotengwa zvekutongobirana mari chete zvatisingatombozivi kuti mari idzodzo dzizvinhu zviri kutengwa izvi zviri kuzomboshanda sei zviri kuzoitibatsirei isu sezvizvarwa rweZimbabwe ndo zvatiri kuona apa nekuti hapana chimwe chatingaone chiri kupirwa vamunangagwa helicopter ivo vane jeti yavo
avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori asi vamwe mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomisheni iyi sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori asi vachizvirova dundundu kudaro zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupihwa mari vaone kuti kupihwa mari hakuna kukosha saka tirikuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yeZAC kuti mari handicho chinhu choga asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza muori mukati menyika.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro naizvozvo mukuru wezrp vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumize maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe asi takatarisana naizvozvo isuwo sevakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero checorruption perception index. Kunyange zvakadaro munyori wekomishini inoona nezvematare yejudicial service commission JSC vawalter Chikwana vairemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika. Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana siyana uori hunoramba huchingowedzera kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda taona vamenshena macases anopfuura 200 vakainvestigeta icorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi, vanoti kunyange Zak iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Tichakutaura nezake kuti uori huri kudzikira, tokurona kuti uori huri kutokwirira.
Musangano weZak uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti Mataredzi Mhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori hwadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwenyenzvera vemakereke kuti vatendi vavavhotere musarudzo dzemwedzi unouya. Vemapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change vari kuenda mumakereke akasiyana-siyana vachishandisa mavhesi emubhaibheri kukwenyenzvera vatendi kuti vavavhotere. MuNewsday mune nyaya inoti nezuro ranga risiri zuva rakanaka kuTriple C sezvo dare muBulawayo rakarambidza nhengo dzaro kuti dzikwikwidze musarudzo dzeparamende, izvo zvakatopa bato reZANU-PF zvigaro zvitatu muparamende. Bepanhau reZimLife.com rinoti bato reTriple C razivisa kuti riri kuenda kumatare nenyaya iyi uye richakumbirawo rubatsiro kubva kumasangano akaita seSADC kuti nyaya iyi igadziriswe. MuNewsday makare sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network rinoti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekubetsera vanoshandisa zvinodhaka kunze kwekuvasunga. Mukuru wesangano iri vaWilson Box vanoti kusunga vari kunetseka nenyaya yokushandisa zvinodhaka kunokonzera kuti vanhu ava vavande pachinambo chekubuda pachena kuti vapihwe rubatsiro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani akanaka, vana baba Jonga nana Wande pastudio 7 apo. Aiva munoti panyaya dzakanaka, nyaya dzakanaka chaidzo, muno akanaka. Dai pasina imi hapana zvataimboziya pazviri kuitwa kumusha uku, zviri kuitwa kumusha uku. Nai baba Wande, ndiisireivo zvisvike izvi kuna vanhu vaZANU, kuti vanhu vaZANU vanombode chiko kuZANU? Vakaiswa here? Vakapiwa mufuwira here? ZANU taanguri takabva kare nayo, svika nhasi tachembera kubatiri majaya, tachena musoro. Hapana kana chimwe chete chinomboti chinoonekwa chakapundutswa bane ZANU. Chavanoda kuramba vachipinda vachiti vanoda kuti vagadzirise zvinhu zvavasina kugadzira. Zvinyi ngavangoti taurira bazi kuti vanoda kuti varambe vachitora upfumi vachiba, vachiba isusu tichitambura nemhuri dzedu. Vanhu vaZANU tikwanirei? Hamuna kukwana ba, hamuna kukwana, muri mbavha. Hatidi mbavha ba, hatitungamiri nembavha. Mukomana ngaapinde uyo. Gore rino tinopidza chamisa, mukomana wechidiki, pasta anoziva Mwari, anotya Mwari, ndiye achapinda. Ndatenda hangu, ndizvisirei waZANU kuti ngavatisururuke, chamisa agare pachigaro. Ndatenda.
President Chamisa, munodadisa sando dzenyu president. Ndoti ndiri kubasa nhasi muchibuda pa-CNA ndikashedzwa nemurungu andoshandira akanditi, "You see this guy?" Ndikati yes. Zvikanzi, "Ah, uyu anodeserva kuita president uyu." Noti Munangagwa, "Munangagwa doesn't know how to speak nice English." Andafara shem, "President munodadisa, keep it up." Sando dzenyu president. Ramba makadaro president. Marumbidzwa president, madavirwa president pasine kudenga.
Tasei pa Studio 7, kwa zviri kuitwa nana Munangagwa izvi vakomana. So vanhu vekuBulawayo vakaisa vanhu vakunzi vanhu ngavabviswe, maMP akaiswa vanhu vanonzi ngavabviswe because veZANU-PF ndovazoenda kumatare vachiti Zeki yakakanganiswa. Kana takuzoti Zeki inoudzwa zvekuita neZANU-PF yoramba kuti Zeki yacho. apo varikuisa vanhu vavo vakaiswa nefazi kuti vanhu matare ari kutomirira kutoti vanhu ivava vatori right then vanhu vari kusarudzwa nevanhu onzi havasi right izvozvo zvitori right vanhu ivava nga vapinde vari vatatu vatatu atori matare ari kutotsigira zvinhu zvakafanana neizvozvo uku matare acho futi ndoabva kutobvisa vanhu vetriplec kuvulawayo so zviri pachena kuti matare ari kuudzwa nezvekuita nezanu pf matare akaiswa muhomwe nezanu pf ndo chete zviri papa izvo zvavo zvekuzoti vari kupanana zvikopokopo zvakazara ropa rekuukraine vanana naputin vana munangagwa zvisangana nebasa rese zvine basa rechiini esu izvozvo
tinozwa kurwadziwa chaizvo nezvaitwa nhengo dzetriplec idzo dzisakwikwidza musarudzo nemhaka yekuti vaida kuti ivo wavo vawane vanhu munangagwa vanhu havachakudi icho chokwadi kumira hako pamberi pevanhu asi vanhu havachakudi musazoshama kuti muhurumende monzi masiwa nemunhu anoremekedzwa then vanhu voseka kana kuti vanhu vofarira vanhu voridza mhururu zvisati zvakamboitwa kushona kwedu ndo nyaya iyoyo vanhu havachadi that's the truth chechipiri iwo uri kuenda kurussia onzi wapihwa ndege mamwe mapuresidenti ane misoro inodhonza waona ari kuya nendege iri muzvifunge izvozvo izvo ndokuzungaira ikoko
muri sei zvenyu pastudio 7 apo ini ndinongodawo kutaura zvinhu zvishoma shoma pamusana pavamunangagwa kuti vamunangagwa ngavagarisike pasi because nyika vaiuraya zvinhu zvacho zvakangouma chaiko titongoti mukomana ngaapinde chamisa ngaapinde ya hatisiye unofanira kutopinda taremba namunangagwa zvisingashandi zvaanongotaura izvi chinhu zvangu nomeni smango ndiri palempopo apo ngaapinde mukomana chamisa
studio 7 makadiko zvenyu studio 7 haiwa isu tarwadziwa kunoku tarwadziwa nemashoko abuda kuhaikoti yekubawayo haiwa zvanguva pachena kakuti makoti ndo akuvhota vanhu havachavhoti makoti ndovhota koti ndo inodecida kuti munhu ndiapinde munhu ngaarege kupinda after all vanhu 11 vangakonzeresa here kutambura kwevamwe vanhu vanomukonzesedze vanhu 12 dzete vada kuti vanhu vezanupf vapinde uncontested chamisa ngaarege kupinda maritinzai zvigare zvakadaro
vanokukwaisai ndimaimo ekusouth africa pamberi nemajemes pamberi tinongoti vasikana vedu vemajemes yavo vave nekutamba kwakanaka musatya musapindwa nokutya asi mungoramba makaziva kuti ndiri number 1 musimbise madifenzi musimbise zveno kumashuta uko muve munongoti mukabata bhora munoonekwa nokugohwesa muve nokushuta tinoshuvira mago akawanda masiku akawanda aiwa tinongoramba tisi kutsigirai zuva nezuva pamunee muchitamba tiramba tikutsigirai kuti murambe muchiinda mberi musatya nechikwata chamapaniwa nacho icho rambai makashinga muenderere mberi mutore mukombe upinde muzimbabwe James yalala James yalala Jemu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvenyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi chikoro chesandawana primary school kumberengwa chinonzi chave kuvhiringwa nevanochera chicherwa chelithium nhasi dare resupreme court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yavasevhi yakasuku here avo vanoda kukwikwidza musarudzo mwedzi unouya russia inovimbisa kupa chikafu pachena kune dzimwe nyika muafrica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele. Thank you.
kuhisika